Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zindera mambo inorimwa mbesa dzakasiyana siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi nyerera vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chibage, mhunga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezindera mambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west vapeter pasitamire vanoti mbeu yavari kupiwa nehurumende ishoma zvikuru zvekuti vakakwanisa kupiwa mbeu nefotereza zvemahekitea mashanu chete pamahekitea gumi ezindera mambo redunhu ravo.
Mbeu inoda kuti iswedzerwei kuitira kuti tiwane gohwo racho rakati kurei.
Izvi zvinotsinhirwa naMambo Zimunya vedunhu reManicaland vaNimrod Zimunya ava vanoti mbeu nefotereza zvavari kupiwa zvishoma asi vagari vanoda ruyamuro rwezvekudya vari kuramba vachiwanda nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuwedzerwawo kwedzimhuri dzisiri kukwanisa kukohwa zvakanaka. VaAndrew Wilson vanove mugari wekumakonde kumashonaland west vanoti vakawanda havachaenda kunorima kumunda wezinda ramambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake.
Ende hakuna anouya kumunda kwamambo kuzoshanda ameno kwachifi kana kuine mumwano uya bati shando zvanu chokuti tiri kungorima zinda ramambo kungoti hekitai ya nomanekesa mafertilizer hei.
Ishe nemakonde vedunhu remakonde kumashonaland west vaWilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda.
Vamwe vanhu vanenge vakabva mumasvingo, vamwe vanodherera kana kanzande kwamambo, vamwe vanenge vachishora kana kanzande kwasabhuku, vamwe vacho havadi, vanoramba.
Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho.
Mukatarisa pamaprogramu ari kuitwa epfumbudza pane allocation inonzi ndeya mambo and pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku.
Amai Chombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei.
Asi ndakangomirira kuti kana ndapedza mwaka uno ndopendichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuwira kuti tivandudze purogiramu iyoyi chirongwa chezunde ramambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji.
Gurukota rezveminda Dr. Ancias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here. Asi vamwe vakaita savachito machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete. Vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare. Asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda. Mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwamurehwa kumashonaland east. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.